vamugabe havana kuda kutanga kutungamirira chete vakunzi president vamugabe vakatanga kuratidza kutungamiriri hwavo vachiri mwana mudiki mukaverenga nhoroondo yavo tinoyeva upenyu hwaamugabe kushinga kwavo nekusarasika mugwara rezveupenyu zvavanenge varonga zvokurwira vanhu venyika yavo ndoti venyika yavo chete even veafrica even vanotambura vepasi rino rese vamugabe vanomira navo tanga muchiona tichingonetsikana kuti dai vamugabe varamba vakadaro dai vamugabe varamba varipo nyange vamwe vanhu vachiti zvavo vakura asi tiri kuti tiri kuda zviri mavari nemhere ruzivo riri musoro mavo
vamangongera pindai tinzwa
tinowirirana nezvimwe zvataurwa nevakuru vabva kutaura hongu dzakakosha kurangarira mazuva ekuzvarwa kwevakuru asi maonero andinoita ndeyekuti zviri zvinhu zvicharamba zvichingoitwa yatinoita pachirungu iyaya yekuti macout personality yekuti mutungamiri wenyika kana zuva rake rekuzvarwa rasvika nyika yese inonzi ngaitodonhedza zvese zvairi kuita inge ichiongorora kana kuti inge ichipemberera zuva iroro zvakanaka kurangarira mabhavhadheye evanhu vakuru asi hazvifaniri kubva zvatonzi nyika yese ngaichimira kuita zvairifanira kuita because izvozvo zvinhu zvinoitwa nevano utongi husina kunyatsoita zvine jekerere zvikatarisa pasi rose nyika dzine izvozvo zvokuti mutungamiri wenyika anobva atonzi kana arwara nyika yese ngaibva yatorwarawo nyika dzakafanana navenezuela ukaenda kunana north korea kunewo utongi hweudzvanyiri hwakadaro ndiko kwatinoona kuchiitwa zvokuti mutungamiri iyeye anobva atonzi aiwa zuva raakazvarwa rotoita kunge ratova zuva reindependence yenyika yes zvakakosha ngavapemberere nemhuri yavo vamugabe asi mazimbabweans vanofanira kungoenderera mberi neupenyu hwavo chimwe chandoda kukurudzira chandoda kutaura ndechekuti yes vamugabe vakaita contribution yavo vakarwira nyika vakasvika pavakasvika asi pari zvino nemakore avachitsaya tingati ndofunga munhu akwegura dai vachikwanisa kunge vachizorora vapawo masimba kana kuti utongi hwenyika hunge huchitorwa nevechidiki
vamhandu pindai tinzwe hanzi vamugabe vadi kuenda pamuchikandigere
ndinoda kutenda vamangongera nemashoko avo akadaro ndo zvimwe zvezvimwe zvairwira amugabe kuti vanhu vakaita semakomeri dzangu vakaita senamangongera vakwanisa kunge vachitaura vakasununguka zvavari kutaura izvi asi mukatarisa kana makalenda yedu chaiwo yenyika mukatarisa zuva remusi wa21 harina kutomboiswa pendi tsvuku kana imwe pendi yeblue kuratidza kuti holiday yemunhu wese kana kuti izuva rebembero remunhu wese izvi zvinoitwa nemwoyo wemunhu nekuda kwake kufarawo kufara kuti mutungamiri wedu asvika makore aya
vamangongera pari kunyorwawo bumbiro remutemo renyika zvichinzi kana uchida kukwikwidza unokufanira kunge ine makore anosvikaiwo 40 asi hapatarwe nguva yekuti uzoende pamudyandigere mungati zvinofanira kuiswa here mubumbiro
izvozvo hazvo blessing harisi dambudziko zvaro rekuti tingati panofanira kuiswa makore ekumusoro kuti kana munhu achinge asvika makore aya achakwanisa kunge achipinda mune zvematongerwo enyika ari pachidanho cheutungamiri hwenyika zvinhu zvaifanira kunge zvaikwanisa kunge zvakapinda hazvo mubumbiro remutemo asi tikatarisawo mabumbiro emutemo epasi rose tichitarisa inonzi international best practice hakuna hako kwakanyanyadzika nyika dzakadaro dzinowanzopa chiga ichocho chekuti ngazviperera apa isisu muno muzimbabwe chakanga chaita kuti dhibheti iroro ritange ndechekuti tiri vanhu vatongwa noutongi humwe chete kubva muna 1980 tichiwana kuzvitonga kuzere tiri vanhu vamboabhuzwa kwenguva yakareba asi haisi mhosva hayo serika hazvina kunyanyoshata kuti munhu angopinda dambudziko ratinaro nderekuti mapolitical party edu kunyanyanyanya iwo musangano watinoziva wezanupf handitozivi kuti chinonyanyonesa chii chekuti tinganesa murume akwegura ane makore 89 kuti toramba tichiti toda kumunesa kuti ndiye ngaatitonge asi pamwepo topururudza kuti no takadzidziswa navamugabe takapuwa njere nezvimwe zvakadaro asi toshaya munhu anokwanisa kuchiita zvacho zvavakadzidziswa navamugabe ngavachitoraka vachitonga nyika sevanhu vakadzidziswa navamugabe vopuwa wisdom yavari kutaura iyo
vamhandu chimbodzoka itione muzanu imomo hamuna vamwe here vanokwanisa kunge vachitungamira zviri kufamba sei
zanu pf hatina ishortage yevanhu asi tine urongwa hwedu tine ndosaka tina president first vice president second vice president national chairman zvichienda zvakadaro urongwa ihwohwo kusvika patiriso nyaya iripo ndeyekuti apa ndatemhenge chitarisa parizesi dzangu tarisa komuredhi vangu vamangongera kuti havapo hera zvino handisi kumboona zita ravo murejista rangu rezanu pf dai vanga varipo takuchitaurana navo kuti vamangongera samari ngatisimbe nemusangano wedu wezanu pf ezvino kiuya akufamba 5 years munhu wopinda mwe wobuda wopinda 5 years second 5 years haupfuuri pa 5 years zvinongoitawo kuinternational world zvino urongwa hwedu ihwohwo